Izvi zvinotevera dambudziko ranga rakatarisana nemadhorobha mazhinji rekupiwa kwevanhu vakawanda nzvimbo imwe yekuvaka. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vashangwa mavesere nhengo yeyukazi uye vari mukuru wekanzuru yebhindura vati kushandiswa kwemakombiyuta uku kunoderedza uori kunyange hwevashandi vekanzuru.
Panga pane dambudziko rekuti vanhu vanogona kungoba nzvimbo dzakasiyana siyana, mastendi kana dzimwe nzvimbo dzanga dzisina kuvakwa. Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta, yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta iri kangotora munhu mumwe chete yeye, hapachagoni kuswa mumunhu wechipiri pamusoro payo, inobva yaramba. Kana nzvimbo yanga yakaiswa kuti iswe chikoro, kana pakaiswa munhu anonzi anodawo kuvaka imba, kombiyuta inobva yaramba. Kana panga pane nzvimbo yokuti panoda kuitwa klinika, pakazonzi pakuiswa chikoro, kombiyuta inobva yaramba. Izvi zvinobva zvaita kuti vatungamiri vemakanzuro vaone kuti nzvimbo dzavo dzakachengetedzeka zvakanaka, nokuti nguva zhinji zvaiitika yanga ichinguva zveuori zvokuti vanhu vanoreswa kunyora mapepa vachibanorwe seri. Saka niko zvino hazvichakwanisika, nokuti kana stendi yoga yoga yaapo yaamukombiyuta, haichagoni kuitiswa zvimwe zvinhu, hapachagoni kuitiswa zvemumwe munhu wechipiri kana wechitatu pairi nokuda kwamakombiyuta aya atikwisa.
Vangosana Dlamini, mumwe mugari wemuHarare, varumbidza zvikuru danho ratorwa nemakanzuro emumadhorobha. Vakati sevagari vane tarisiro yekuti zvichaderedza kubirwa kwevagari vachitengeserwa nzvimbo dzisipo.
Aiwa, iroro idanho ratinotambira chaizvo, idanho ratinokurudzira isusu sevagari vemuno muHarare. So kana makansels auya nedanho rakadaro, zvinopedza nyaya dzekutengeserana mastendi. Vanhu vatatu stendi imwe chete, vanhu vachirasikirwa nemari dzavo dzavanenge vashandira makore nemakore.
Sangano reUCAS rinotiwo kubva musi wa7 kusvika 9 Nyamavhuvhu richange riine musangano weLocal Government Investment Conference Logic muChidimbu muguta reHarare. Vanotungamirira UCAS vatsungai makore vati chinangwa chavo ndechekuti madhorobha akwezve vanouya kuzoita mabhizimusi nemakanzuru, pamwe nekuti makanzuru akurukure pamwe chete gwara ravangafamba naro kuderedza matambudziko avakatarisana nawo.
Muchidimbu zvatakatarisira nelogic 2017 kuzama kuita kuti munharaunda dzatinogara tikwanise kuita kuti vanouya vachiisa mari kuti nzvimbo idzodzo dzivandudzike zvakasiyana siyana zvinosanganisira mvura, kugadzirisa kwedu kwatinoita mvura, kubvisa tsvina munharaunda idzodzo, zvive zvinokwanisa kuti zvibatsirike nevanhu vanouya vachiisa mari vachibatsirana nemakanzuro edu emuZimbabwe kuti tikwanise kuita kuti maguta edu abudirire.
Musangano welogic uyu wakaparurwa muna 2016. UCAS inoti tarisiro yavo ndeyekutiwo vemabhizimusi nevagari vawane mukana wokukurukura budiriro yemaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.